mutano wezano kiev unotangira democracy mumba mao usati warukubira democracy mwize saka pari zino ishishiro kugadzirira sarudzo dzedzo mumba tikatibude namacandidates but ndingoona munhu ahambira mberi kwavanhu ndatova mupironiri wenyu wabva nete saka zano kiev inobhiliva democracy yomuka mayo first then yozoita yedemocracy kunze
asi kava mangwana iko kumasvingo kwamuri uku tiri kunzwa kuti kune vamwe vanga vari mamember of parliament kana nhengo dzeparamende vari kunzi varambidzwa kukwikwidza nokuti vari kunzi vaidyidzana neG40 zvakamira sei
chandinoziva ndechekuti pangaitiwa mutemo wokuti kuti uite member of parliament unofanira kuva nechigaro mudistrict zvichikwira so nyangwe wanga wari member of parliament kana wanga usina chigaro mudistrict zvichikwira automatically unenge wapiwa disqualified zvakare musangano unotarisa wokuti tsika dzako namaitiro ako angachibudikidza here zvido zvomusangano saka kana wanga uchirwisa musangano kana kuti kupretenda kuva zanupf uchishanda navamwe vakaipandukira unogona kutambudzika nokuti vaubvire navo ndo vanoziva maitiro ako saka panobva marecommendations anobva muvanhu vari kushanda navo vomusangano so kuda kune vamwewo vakaona maadress report asi still hakuna arambidzwa unotonzi taune adress report woipiwa wonzi zvidhiviriyotizekuti zviri kunyorwa apa inhemereka vati ichokwadi our party is very democratic saka so far handisi kuziva kuti kune arambidzwa here nokuti tinobva pasi marecommendations anoenda kunational election commission tava neinternal national election commission inosvitswa navanhu vasiri active inpolitics ndo vatsvagwa zvichemo zvese zvaanenge asina kugutikana vachiona kuti apo wakadarikira muchemo here unomitere marequirements saka they are independent of us maplayers havasi maactive members of the party vachagara pasi vachiiswa zvichemo zvinobva kuvanhu vese vomusangano vanenge vachiti apa tadzvanyiriwa asi vese vepasi ava vanongonyora marecommendations havasi vanovhara munhu electoral commission ndoichazova nefinal decision yokuti unobvumidzereka kuti vabvumidze
taonawo mubatanidzwa weeuropean union vamangwana waburitsa gwaro rauri kukurudzira kuti sarudzo dzemapuraimary dziri kuitwa nemapato dziitwe murunyararo uye vari kutiwo madzimai apiwewo kodzero dzavo sezvavanoitwa mubumbiro remitemo imiwo mune zvamuri kuitira here madzimai nokuti takanzwa kune vakarwa hondo kuti vachange vaine waive pamwe chete nemasinia mubato
hakuna weivha yekuti haupindi muprimary election munhu wese anopinda through primary election asi still tinoda kutedzera mutemo wenyika unotiwo tinofanira kuti tione kuti madzimai apiwa kodzero so kapa list yoga yoga musangano inongochitarisa kuonawo kuti madzimai apiwa mukana here wokukwikwidza saka izvozvo izvo zvataurwa nevese vataura isu sezanupf tiri kuti tozvitevedzera zvese izvozvo nokuti toda kuti kodzero dzemadzimai dzisimudzirwe zvikuru vaparticipate vomaelections vagosarudzwa muzvigaro
saka vachakwikwidza mumaprimary vanotarisirwa kutanga riini kutsvaga rutsigiro
iko zvino musangano uchiri kumboongorora macv ari kuuya wozopa dheti rokuti munhu wese ngaachimhanya ende takatosunga chisungo chokuti kana muchienda kunokambena munoenda mese muchitaura pavanhu mese kuti ndogona zvakati ndogona zvakati kuitira kuti musafamba muchirevana nokutukana saka zvese izvi marules akatoitwa asi dheti rokuti redi gochimhanya iro harisati raanaunsiwa pane vachari anaunsa within the next few days kana macv apedza kuongorora
saka muri kudivi ripi kumasvingo
ini ndoomira kwachivi ndoomirawo ndiri kwachivi kumusha kwangu ndichivaudzawo kuti ndichakumhanyirai ndichikumiriirai ndichikwikwidzawo navamwe vomusangano varikowo vanozvionawo saka tinge tichikwikwidzana tozoona kuti vanobudirira ndiani.